Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7
ekuthi sakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 20, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wagurwa nedare wechichimbi kana kuti unonzi expert ringwedu risina kunzwikwa unongotaura bedzi kuti vachange vachichengeta mutumbi vamutumwa Noah Taguta Momberume havakwanisi kumuviga panzvimbo isiyo maringe netsika dzavo dzerudzi rwavo rwekwamutema kana kuti vana Momberume.
Dare raMajor Street Mamutare nhasi ramisa urongwa hwekuda kuvigwa kwevaimbo vemutungamiri wechechi yeJohani Marange Apostolic Faith vaNoah Taguta Momberume parutivi pevakavamba sangano iri vaJohani Muchabaya Momberume. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rokurudzira kuti SADC neAfrican Union dzipindire pakugadzirisa kurwiswa kuitwa zvimwe zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica zviri muSouth Africa. Varimi vakawanda voshushikana nemvura yoramba ichinaya yokanganisa zvirimwa zvave kufanira kunge zvichikohwewa zvichawedzera dambudziko rekushomeka kwechikafu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rokurudzira kuti SADC neAfrican Union dzipindire pakugadzirisa kurwiswa kuitwa zvimwe zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica zviri muSouth Africa. Mukuru wesangano iri vaGabriel Shumba vanoti zviri pachena kuti Zimbabwe neSouth Africa dzakundikana kugadzirisa dambudziko iri. Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti vari kutaura nehurumende yeSouth Africa. South Africa inotiwo iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri ichiti vanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuponda chizvarwa cheZimbabwe Mushakabvu Elvis Nyati vakasungwa vakamiswa pamberi pedare muJohannesburg neZulu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaShumba akatanga nekubvunza nezvekusungwa kwevari kupomerwa mhosva yekuponda vaNyati.
Kusungwa kwavo hakusiko kunoreva kuti vachapika jere, saka hapana chatinowichirira nokupururidzira apo. Kazhinji tinongozviziva kuti zvakamboitika mazuva apfuurawo kana kuti makore apfuurawo pakaurawa vanhu, even kudipsnut ikoko chaiko vanhu vakaurawa, zvikatenderera kusvika kunana KwaZulu Natal. Matruck drivers ari kungopisiwa vanodrivha matrucks. Zvinhu zvakawandisa zvinoitika zveafrophobia nezenophobia muSouth Africa.
Sei maonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri vaShumba?
Chikuru chatinofanira kuziva ndechokuti zviri kubva kuvanhu vakuru vari muhurumende, vamwe vacho makanselers emapolitical parties, vamwe vacho vanenge vari vanhuwo vari mumamovements akaita seiwawo anogara achingotaugwa panepfenyuro nepazvitivitiviti. Saka hazvisi zvinhu zvokuti kwai tingapururudzira kana kufarira kuti pasungwa vanhu. Chikuru ndechekuti vaopika jere here? Asi nyange vakapika jere futi zvichadzora here mweya wanaelvis Nyati nevamwe vakafa nezenophobia neafrophobia? Chichangoratidza kuti zvinhu zvava sirias zvavakutarisirwa neudzamu hunge nyaya yeafrophobia muSouth Africa yagarigwa dare nembatanidzwa hurumende dzeSouthern African Development Community kana kuti neAfrican Union. Otherwise hakuna kwatosvika tichinyeperana kudai kubatana kumeso.
Sesangano mataura here neveSADC vacho neveAfrican Union nezvamuri kutaura izvi?
Ndo zvatichidzesa pfungwa kuti tione kuti tiite nokuti takata mbo funga kuti zvingaitiwa ne embassy ye Zimbabwe iri mu South Africa tikambodoita hurukuro ne embassy ye Zimbabwe iri mu South Africa panyaya asi tiri kuona kuti hapana minduro yatiri kuwa inonyanyogutsa saka zvine zviri kuramba zvindira mberi zvokuti tinoshira zvikuru sei kuti pachaopesera pavane kuteuka kweropa zvinova zvinhu zvinonyangadza zvinoputsa ukama huri pakati penyika mbiri kana kuti nedzimwe nyika futi dziri muSouthern African Development saka ichichunhu chatichatoita kunyorera SADC kuti iongorore nyaya iyi nokuti nyaya yavana makore ichingoindirira pasina chiri kuitika.
Mungatsanangura kuti pamutemo nyaya dzakadai dzinofamba sei?
Kune ino responsibility to protect inofanira kuitiwa kana vanhu vakona kuhwisisana zvachose ende inenge yanguva yekuti vava kutarisira kuti tava kutora zvizvarwa zvedu asivo tava kugura ukama nenyika yakaita seSouth Africa kana ichiramba ichiita zvinonyangadza kudaro asi yatinoona matira kazhinji ndochokuti vanhu pave nokuwirirana tinongovaropa rimwe chete tine atinoti macultural and historical ties anobvira kumakore akawandisa zvikuru makore ewenera even varungu vasati vasvika muno muAfrica saka tinotanga tanamatira kuti tive nokuhwisisana nokuwirirana
ko zvikakona n'anga murapwa achida
kana zvahorambawo tichiramba tichiona zvinhu zvinonyangadza kudai zvichiitika ndopatinoti isusu pava kuda kuti pachidi mugwa ukama pave nezvirango zveupfumi hwenyika zvinotongegwawo South Africa yacho kana kuti mune dzimwe nyikawo mune mabhizinesi nezvimwe zvinenge zviri zveSouth Africa nyika idzodzo dzione kuti dzoita sei kuti dzitore matanho anokurudzira kuti isaramba ichishungurudza zvizvarwa zvezvimwe nyika zviri muSouth Africa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vange vari parunare muSouth Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Darera Major Street Mamtare Nasira Misa Urungwa wekuda kuvigwa kwevaimbove mutungamiri wechechi yeJohan Marange Apostolic vanowa Taguta Mumberume parutivi pevakavamba sangano iri vaJohan Muchabaya Mumberume mugomo remafarari kwaShrine kwaMarange. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Dare rambomisa kuvigwa kwavanowa Taguta parutivi pevakavamba sangano iri sezvo ivo vaine imwe nzvimbo yavakagadzirirwa yekumhuri kwavo. Mwanakomana mukuru wevakavamba kereke Johani Marange vaClemens Mumberume ndivo vakwidza nyaya iyi kudare vachipikisa zvaida kuitwa nemhuri yekwababa mukuru wavo. Gweta vapasimonya kureba vekumaunga Maanda and Associates ndivo vange vakamirira vaClemens Mumberume panyaya iyi nhasi.
Mutongo wagurwa nedare wechimbi chimbi kana kuti unonzi expert imwe divi risina kunzwikwa unongotaura bedzi kuti wachange vachizochengeta mutumbi vamutumwa Noah Taguta Mumberume hawakwanisi kumuwiga panzvimbo isiyo maringe netsika dzavo dzerudzi rwavo rwekwamutema kana kuti vana Mumberume wane gomo ravo ravakapuwa namambo Marange rekuti vanga vachivigana semhuri yeushe kwamutema. Saka pagomo iroro pane nzvimbo mbiri dzinovigwa dzimba mbiri. Imba yekutanga imba yekwainzi sekutaura kuri kuita maclients edu imba yekona yewainziwo va Anoti Taguta Mumberume vanova ndivo baba vanova Taguta kwozoita imwe imba yawaJohani Muchabaya Mumberume inova ndiyo imba yawaClemens Mumberume vaenda kudare nhasi vaitsvaga chisungo chekuti vasaratiwo Taguta naTitus Taguta vanova ivo munin'ina wemushakabvu wemufi vanin'ina wemufi umwe wacho ari zvakare sabhuku Taguta vasange vachitenderwa kuviga mufi Noah Taguta Mumberume panzvimbo inovigwa mhuri yekwamuchabaya Johani Mumberume. Ndo zviri kungotaurwa asi havasikunzi musamuvige kana musamukotse muvige asi muvige kana muchengetedza panzvimbo yenyu yemba yenyu imimi nekuti kwava kundovigwa kumba kwababa munini asi ivo kumba kwavo vane pavo pavanovigirana pakakosha pakaremekedzo.
mugomo remafurari kwa mune nzvimbo nhatu dzinovigwa vatenderi vekereke iyi imwe iri pasi pasi inovigwa chero vatendi asi imwe iri pamusoro inoradzikwa mhuri yevakavamba kereke vaJohani Marange imwe ichivigwa mhuri yekuava mutumwa noataguta mumberume vakashaya ava Vataguta avo vakashaya nemuswe svondo mwana wemukoma wevakavamba chechi yavange votungamirira vasati vashaya mhuri yemufi yange ichida kuti vavigwe pamwe chete nemunin'ina wababa vavo baba vemushakabvu vakavigwawo kune imwe nzvimbo asi mugomo rimwe chetero rinoonekwa serinoyera nevativiri vechechi iyi saka kwakavigwa baba vamutumwa nowataguta ndikowo kunotarisirwa kuti ivo vavigwewo dare richipa mutongo waro nhasi mumachemba rinoti vaviri vanoti vatitus navasara shota guta vasave nechekuita pakuda kutara guva panzvimbo yakavigwa vakavamba chechi iyi yeJohani Marange asi kuti vatsvage imwe nzvimbo kubva nhasi kusvika musi wa 29 kubvumbi vaanoti taguta mumberume navaJohani muchabaya mumberume vange vari madzikoma asi kunyangwe dare range richipa mutongo uyu pane mashoko ekuti mutumwa nowataguta mumberume vange vachitoradzikwa panzvimbo yarambidzwa nedare vanyakureba vati vazviverenga mumapepanhau uye vari kuferefeta nyaya iyi vasati vatora matano mune imwewo nyaya kanzura Monica Mukwada neWard 13 kuchikanga avo vakasungwa masvondo maviri apfuura vachipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mutemo yezvekufambiswa kwesarudzo pakupa sangano rezek kero yepamba pasiri pavakange vakambonyoresa kare pakuvhota vanzi vadzokei zvakare kudare mwedzi unouya musi wa 24 Kanzura Mukwada vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekunge vabvisa mari yechibatiso inoita madhora zviuru gumi emuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Gwekarino rwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie avo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muno muAmerica vanoti vakatanga chirongwa chekuunganidza mari yekubatsira mhuri yemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika musi wa 9 kurume mugore ra 2015 muHarare vaItai Dzamara. VaMasie vanoti homwe iyi ichabatsira mudzimai wavaDzamara amai Shifra Dzamara nemhuri yavo. Vanoti pari zvino vari kuita mabasa ekubatsira vanenge vasangana nedambudziko rekutyorwa kwekodzero dzavo pachena kana kuti pro bono. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Iko zvino ndiri kumanya neGoFund inonzi PayPal Fund yaItai Dzamara. Tinoziva kuti Itai Dzamara akatsakatiswa nevanhu vanosasikuta kuti ndeve government muna 2015 ende iko zvino haasati azikama kuti ari kupi. Mukadzi wake nevana vake vanhu vari kutotambura nokushaya kuti Itai Dzamara sa breadwinner ari kupi. Saka iko zvino ndine PayPal Fund vanhu vakaenda vakati Itai Dzamara Family Fund. Pa PayPal vanoiona. PayPal yasara nemazuva mashoma shoma kuti ive ichipera, but ndinovimba kuti zvichava neamwe maprogramu akadai so ekubatsira mhuri kana kuti those atikati madependents evanhu vanenge vachiva vari mavictims kusaremekedzwa kwekodzero dzavo muZimbabwe.
Mabasa api amuri kubata zvakare ekubatsira vamwe vari kutyorerwa kodzero dzavo munyika?
Zvatikuitira vanhu vari kumusha zvunhu zvakasiyana siyana. Inini hangu segweta rinomirira kodzero dzevanhu ndinobatsira vanhu vari kubatikana nenyaya dzekusawana yatingati justice kuZimbabwe, ende tinoziva kuti kune pachirungu anonzi mahuman rights defenders avo vatinoti vanowanzo advocate for human rights vanenge vakavhiringidzwa nehurumende kana kuti vanenge vachidawo kuti vawane vachiitwa yatingati redress kana kuti rubatsiro kubva kumacourt. Ndo zvatinowanzoda kubatsira nazvo kune vanhu. Apa chandiri kunyanya kufokasa on inyaya yekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanowanzoita kuzvokumirira kodzero dzevanhu vanhu vechirume, ende vanhu vanowanzosafa panyaya idzi kana hurumende yakasa respecta mahuman rights vanhu vechikadzi nevana. Saka iko zvino ndine PayPal drive yandikuita yokuti ndibatsirewo madzimai nevana vanenge vachionekwa vari patsaona yokuti murume anenge aenda kujere kana kuti murume anenge atsakatika kana kuti panogona pane zvimwe zvinhu zvokuti zviite kuti anonzi breadwinner atadze kuva achiva achiona achibatsira mhuri yake.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari muDallas, Texas muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Varimi vakawanda voshushikana nemvura yoramba ichinaya yokanganisa zvirimwa zvave kufanira kunge zvichikohwewa zvichawedzera dambudziko rokushomeka kwechikafu munyika. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nevarimi nemasangano akazvimiririra maNGOs vaAlex Mushava, avo vari pakati pekushanyira varimi veFodya mudunhu rechiweshe nhasi kuti tinzwewo mafungire avo. Zvinogona here kuti varimi vazvidzivirire kumatambudziko avanosangana nawo nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunzani? Isusu senyika tinosara takamira papi munyaya dzebohore redu, hatizopindi munzara here nemamiriro ekunzani? Avo vanga vari vaAlex Mushava vachitaura vari parunhare kuchiweshe. Hondo inotyisa iri kuenderera mberi muUkraine muguta reMariupol, umo Russia iri kukurudzira mauto achiri kurwisa nzvimbo diki yaSara kuti akande zvombo pasi. Russia inonzi yatanga kugurwisa dunhu reDonbas uye panonzi pamboitwa chibvumirano chekuti madzimai vana nevakwegura vabude munzvimbo dzine hondo. Norway yazivisa kuti yatumira zvombo kuUkraine uye muzinda weAmerica muWhite House unoti mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakatenderana nevatungamiri veBritain, Canada, European Commission, France, Germany, Italy, German, NATO, Poland neRomania nezuro kutumira Ukraine zvimwe zvombo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reNigeria Center for Journalism, Innovation and Development riri kubatsira vatori venhau vari kuvhiringidzwa mupfungwa nekuda kwehondo iri munyika iyi pakati pehurumende nechikwata chinovhurikidza mwero cheBoko Haram. Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete pavana kana kuti vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million muNigeria vave nezvirwere zvepfungwa nekuda kwehondo nekusagadzikana zvakanaka kweupfumi munyika iyi. Mambokadzi Elizabeth vekuBritain mangwana vari kutarisirwa kupemberera makore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa kana kuti 96 years. Queen Elizabeth ndivo munhu wemhuri yehushe atonga kwenguva yakareba pasi rose. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakabatana gore rapera zvakaumba sangano reZim Family USA, iro rakanangana nekubatsira vana veZimbabwe vari muno muAmerica pamwe chete nevari kumusha. Mumwe wevakavamba sangano iri mufundisi Chaka Ngwenya avo vari muNew York vanoti kubva paraumbwa gore rapera sangano ravo rave nenhengo dzinodarika mazana mashanu uye hapana mari dzinobhadharwa kuti munhu ave nhengo. Mufundisi Ngwenya vanoti sangano ravo rakwanisa kubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu akasiyana siyana ari muno muAmerica kuti zvirovane masoro pamwe nekubatsirana mukusimudzirana pamwe nekusimudzira nzvimbo dzavanobva kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri aita hurukuro namufundisi Ngwenya kuti tinzwe zvizhinji.
Chinangwa cheZim Family USA chinangwa chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vabatane, vanzwisisane, vayamurane vachiita maworkshops nemaevents nezvinhu zvinobatsira vanhu. Zvinobatsira kunyanya vana veZimbabwe vari muUSA. Chimwe chinhu chakati inspire kuti tidaro takashaikirwa naumwe sisa Catherine. Vaive munhu aifarira vanhu zvikuru muno muAmerica. Vaienda kumaevents ese wherever vaigwenda. Pavakashaya takamobhiliza vana veZimbabwe tikavabatsira maparents avo kuZimbabwe tikaunganidza mari tikavaendesa kuZimbabwe. She was so inspiring muzvinhu zvavaiita. Zvokuti that's when we ended up having Zim Family USA. So the idea basically is to kubatsira vana veZimbabwe, kubatsira emotionally, kutaurirana tega kwaunobva, zvizvi zvikuitika muupenyu wako, chii chauri kunida muupenyu wako.
Zvii zvikuru zvamungati zvinoitwa nesangano renyu?
Mugroup medu imomo hatiite zvinhu zvemaforwards emavhidhios zvekutsvaga mari zvokudini zvokudini. Ukaona takutsvaga mari, tiri kutsvaga mari yekubatsi. Izvozvi zvine programu yatiri kuyamura vamwegogo vari kunogwagara vane 82 years vari kufanira kudzokera kuZimbabwe. Saka tiri kutongovabatsira kuti vaclean up zvimwe zvinhu zvavanga vainazvo, vosarawo nezvinhu zvishomanana zvavanotakura nazvo kana kuZimbabwe. Tovabatsira kuti vatakurewo madrums avanokwanisa kuenda nawo kuZimbabwe. So zvimwe zvinhu zvatiri kubatsira vana veZimbabwe takabatana. But zvikuru sei hamuna politics mugroup imomo. Vana veZimbabwe vese vanoita zvepolitics vaivai vanenge vachingosangana imomo vachidanana sevana veZimbabwe.
Mune nhengo ngani musangano renyu irori reZim Family USA?
Right now I think we are almost 500 because tane magroups maviri because ma WhatsApp aibvumirega kupfuura 250. Ndo patiri right now.
Tinoona mamwe masangano evana veZimbabwe vari muno vari kubatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuno nekumusha. Imi munewa muri kubatsirawo here kumusha? Kungava kuendesa vana kuchikoro, kutenga mishonga nezvimwe zvakadaro.
Tiri kubatsa-batsa amayangwa tumbo unyepera. And that's why na iti zishinja atilugu zitaura. But I will just give you an example like zonataura za sisi wawa, zonataura za zagogwawa. Chinewana watu watu tumira mari zeshkoro. Chinewana achiwita. Chija sina uja tumira hembe. Izo zine klinik. Chaka nbonzi panema matimae warukufa. Masika kwa sabu shuka uchipatara. Tikozi chipatara. Pane chipatara chimu chakatu wakwa. Kwa latina mabeda. Latina mabeda. Apana sukiti. So izo zato ni mpishi. Kule kukadisa nyayo izo. Tautua chakira mabeda. Ushua mabani wangafe nipa mbiri. Because apana mabeda. Mabani wangafe nipa mbiri. Ipo pakatu wakwa building. But apana mabeda. So tautu manya manya kutiti batira nini nyayo izo.
Vanoda kupinda musangano renyu vano kubata ise.
Vano fanangi vari muno mu America. Wakati bata pa 845-519-0710 njinoa isa mgroup. But vano fanangi vari muno ari muno mu America kweta ari ku Zimbabwe. Kana watu ku Canada, kana watu ku UK. Aywa yu wari ku Canada, ni wari ku UK, ni wari ku Zimbabwe. Chimbo ito wa zwenye koku. Is vana ve Zimbabwe. Vari muno mu America chet. Tukubatila wano everywhere, but is this we do. So tuna ifensa kawana tukabita yadu during the last year, takaita ulaunchi yadu ikawa very successful kwe restaurant. Ikata mwa ni mwana wa Zimbabwe ku Pennsylvania, kutikawane nguya kanaka. So this year we want to do the same thing. Tosangana, tutamba marekozi, tofara, tojiga, chikafte mu Zimbabwe. Wana wedu kuwa uzi wazi kuzimbabu izikari.
Pane marizi zino tarisura kubiswa erene nengo. Zee kubatila sangano kana kusangano.
Ano. Kwedu nkuri free. You're free to join. You're free to join. Kujoina kwa 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 manoe Zimbabwe. Ano gara mamerika. Dumba daru wako yoyo. Denka na tangu utaku pindao utaku batu na mwema basa. Tangi tangu kumbiro kana jukana uchugona. Because you try to make sure that niyae zemari atipano kutikangasa. Bosa kena pereti nitikangasa wa niyae zemari.
Abo wanga wari mumwe wewa kawamba sangano rejizwabu wa jwe Zimbabwe jirimuno mu America. Rezim Family USA mufundisi Chaka Ngwenya. Vari parunare mu New York na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mbache Diaspora Forum na 8 PM nasi tirikuta ora nezwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nezve mamiriro akaita zvinhu munyika iyi murikurwiswa zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Tichatarisawo nezve hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Unokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 shortwave. Nguva yedu ya pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Dare remeja street mamutare nhasi ramisa urongwa hwekuda kuvigwa kwevaimbove mutungamiri wechechi yejohani marange apostolic vanoa tanguta mumberume parutivi pevakavamba sangano iri vajohani muchabaya mumberume. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rokurudzira kuti SADC neAfrican Union dzipindire pakugadzirisa kurwiswa kuitwa zvimwe zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica zviri muSouth Africa. Varimi vakawanda voshushikana nemvura yoramba ichinaya yokanganisa zvirimwa zvave kufanira kunge zvichikohwewa zvicharamba zvichiwedzera dambudziko rokushomeka kwechikafu munyika. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio.